and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 kubvumbi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti kubva nhasi nhengo dzavo dzichashanda mazuva matatu pasvondo.
Kutongwa uri kuitwa makomborero haruzivishe hakusi kutongwa kwake iye, kutongwa kwevechidiki vose, kutongwa kwevana veZimbabwe, hakusi kutongwa kwemwana weMDC, kutongwa kwemwana mudiki wese ari muZimbabwe.
Nhasi dare redzimhosva richapa vamakomborero haruzivishe mutongo wavo.
Tichatonyora tsamba svumbu rinogana rinotevera kuti hatichikumbira kuona mukuru wenyika sezvo ratangoita nawo Mugabe kuti kana zvatiomera tinokumbira kuona mukuru wenyika. Ndokatatonanga izvozvi here?
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana akafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi munyika vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri nevashanu 1525, asi vanhu gumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru zana zvine makumi maviri nezvitatu zvine mazana mana ane makumi mashanu nezvina 123,454. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri 592. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nevana 214 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevana 36,934. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nevasere 34,758. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaitai Rusike vanoti vari kufara nekuti huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yecovid-19 huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva. Hurumende inoti inoda kuti vanhu mamiriyoni gumi vabayiwe nhomba yecovid-19 uye gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti chinangwa chavo ndechekuti nyika itenge nhomba inosvika miriyoni pamwedzi. Pari zvino Zimbabwe ine nhomba nhatu dzinoti Sinovac neSinopharm kubva kuChina uye Covaxin kubva kuIndia. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakativo hurumende yakatendera kuti imwe nhomba yekuRussia yeSputnik 5 ishandiswewo munyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata varusike.
Ndingati huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yecovid-19 mumasvondo mairi adarika naiyo nguva yatiri inoi huri kutifadzei. Hunonyanyofadza zvikuru nekuda kwekuti ndizvo zvataichemera zuva nezuva kuti dai vanhu vabuda neuwandu hwavo vazvipira kuuya kuzobayiwa nhomba iyi.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabude vakawanda varusike vachienda kunobaiwa nhombai?
Kuitira kuti senyika tikwanise kuzobata iya yavanoti herd immunity. Muno munyika yedu yeZimbabwe kuti tikwanise kuwana herd immunity, tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika chidimbu che 60%, inotipa iyo 10 million yevanhu vemuno muZimbabwe.
Pamuri kutenderera muchionawo vanhu vari kubayiwa nhombai, zvii chaizvo zvamuri kuona vevarusike zvamungafunga kuti zvakakosha kuti tizive?
Zvatiri kunyanyoona kumitsara ndezvekuti kunyanyanyanya kudivi reSamora Mashero, atingati kumasababa uku, vanenge vari kunyanyowanda vanhu vechichena kudarika veruzhinji vatema. Saka tinoda kuramba tichikurudzirawo zvekare kune vanhu vechitema kuti kubayiwa nhomba kwakakosha. Kunotibatsira kuitira kuderedza ukasha hweCOVID-19.
Musiano upi uripo pamunhu anenge abayiwa nhomba neanenge asina kubayiwa nhomba varusiki?
Munhu anenge akabayiwa nhomba, kunyanyanyanya anenge abayiwa dzese dziri mbiri, munhu iyeye anenge ane kudzivirirwa kunomubatsira kuitira kuti akabatwa neCOVID-19 aizomuradzika pasi sezvainoita munhu anenge asina kubayiwa nhomba. Saka zvinenge zvinotikoshirawo zvikuru kuti iwo ukabayiwa nhomba zvoreva kuti kutapurira kwako kupa mumwe chirwere cheCOVID kunenge kwaderedzwa, uye unenge wakwanisawo kudzivirira vanhu vaunogara navo, vanhu vauchasangana navo, neiwewo pachizvako kuzvidzivirira kuukasha hwemavariants atiri kuona ari kuuyaya.
Poitwa sei kuti izvi zviitike nekuti vamwe vanenge vachiri kuzengurira?
Vanhu vada kuramba vachikurudzirwa kuti hatikurudziranei, tiende tinobayiwa neuwandu hwedu neuzhinji hwedu, kuitira kuti tikabayiwa takawanda tinokwanisawo kubetsera kudzivirira chirwere ichi. Asi chinhu chisiri kunyatsofadza pari zvino izvi ndechekuti vanhu tiri kuvayirwa zvakanyanya. Zvatiri kuona zviri kuitika muhoridhe ino yeEaster, vanhu vakatambavarara, vanhu vavarayirwa. Ukafamba kunotengeswa uku, kungave kumisika, vanhu vakaita inonzi mhomho nemhomho, havasi kumbotevedzera zvamuchose maguidelines aya anodiwa.
Mutungamiri wesangano rinorira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaitai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anokurudzira nhengo dzavo kuti kubva nhasi vashande mazuva matatu pasvondo. Rimwe ramasangano aya reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvave pachena kuti hurumende haisi kuteerera zvinotaurwa nevarayiridzi. Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rakagadzirira kushanda mazuva maviri kana rimwe chete pasvondo kusvikira zvichemo zvavo zvagadziriswa. VaMajongwe vati masangano evarayiridzi nemadzisawira avo vave kuda kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachavo.
SPTZ agara tati isusu tichashanda pakati pemazuva mairi nematatu. Hatina kubvira tati mazuva matatu, tikati the maximum one can work for is 3, but say union ranga tati 2 days ndo dzinofambira nepei yatinotambira. Saka tichangodavira kuti vanhu vachienda kubasa 2 days tichitraya kunegoshera nehurumende kuti angaitipowo mari inoita kuti sezvo sevamwe vana vayo vairi kutambisa mari yakawanda kuti tikwanise kutambirawo mari inoita kuti tikwanise kufidha mhuri, tikwanise kuendesa vanhu vedu kuzvikoro, tikwanise kuzvirapisa tikarwara, tikwanise kuzvifidha zvakare.
Muchaita izvi kwenguva yakadini?
Tiripo ndechekuti dzekuti kana hurumende ikatibhadhara mari yatiri kuchema nayo tinodzokera kubasa mazuva ese, kana kutodzidzisa nesande nesande, kana neusiku neusiku. Pamusoro pavo tikanga tapuwa mari inokwana tichaita basa nekuda kwedu, tichaita basa rinoita kuti nyika ifare. Pamusoro pavo tichikuita kuti tichemeye zvinezvi ndechekuti handigoni munodzidzisa vana vevamwe vangu vari kumba.
Bazi rezvedzidzo rinoti kwamuri pamusoro penyaya yekushanda mazuva mashoma izvi?
bazi rezvedzidzo ibazi ratisingagoni kutaura naro kakawanda kwacho togara tisingo challenge wataungana ndoro kuti dai mamboita musangano tagara pasi taonana navamatema taonana namaitabira tambovapawo zvichemo zvedu hongu ava vanei nenyaya yekuwedzera mari asi tiripo ndechekuti takwanisa kugadzirisana nyaya yekuti toshanda sei tobhadharwa mari yakawanda sei zvinotinakira tese nokuti tachitochema kuti dai public service commission yatipawo mari tagara pasi navo tataura navo mavhiva kana kuti tione purezidendi munangagwa nekuti ndozvatatosara nazvo kuti tichatonyora tsamba svomhu rino kana rinotevera kuti atichikumbira kuonawo mukuru wenyika sezvataingoita navo mugabe kuti kana zvationera tinokumbira kuona mukuru wenyika ndokwatatonanga izvozvi ende torayira svomhu rino richipera either septz kana sefozeu tichanyora tsamba kuministry kuti tifacilitatirewo meeting tiona navo munangagwa tivape zvichemo zvedu kuti aiwa paita sekuti zvaita sekuremera kumusoro setsvimbo kuti vamuwane mari vekumubato kwavana saka tinongoti zvichemo zvedu zvinzwisiswe tivaudze mukuru wenyika kuti hakusi kuti hatidi basa nyika yedu tinoida tiri patriotic loyal citizens chatinoisa ndechekuti hatisi kupuwawo zvinofambirana neraramo yedu kwatiri kwatinoshandira
iye vamajongwe kushanda mazuva mashoma pasvondo rega rega kunobatsira sei kuti zvichemo zvenyu zvinzwikwe
hazvisi zvitsva izvi vana mukoti nana chiremba vaizviita guri rese rapera izvi saka zvikanzi zvaitika kuvarayiridzi handioni paini chakachana nekuti presidensi itoripo chepinu ndechekuti ndo mari inokwanisa kuti ndikwanise kuenda kubasa mazuva mairi matatu mamwe aya ndonongwavha ngwavha ndichitengesa itwa ndichitsvaga chibage ndichitengesawo ndichibata ipwa ndichitengesa ndichitengesa matomati kuita kuti mhuri ikwanise kuraramawo kudzimba nekuti karamba tangoenda kubasa kusina chinobuda hazvibudi mukatarisa zviri kuitika pagraund varayiridzi vakawanda vane vakadzi kana varume muri kurambanwa mudzimba umu nekuti baba havana chavanouya nacho madzimai ari kutiza varume varume kutizawo vakadzi nepamusana pekuti hatisi kugona kuchengeta mhuri dai chaizvi togona kuchengeta mhuri handione paine chinotinetsa tinoenda kubasa mazuva ese zvandambotaura nesondo nesondo neusiku neusiku tichishandira vana tichishandira nyika tichida kuti nyika iende mberi asi zvaita sekuti isusu takuita kunge vakuwasha vakaroora mwana webenzi hapana ari kuticherechedza hapana ari kutiremekedza hapana ari kutipawo zvinofambirana nebasa ratashanda
avo vange vari munyori mukuru weprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare kuharare nestudio 7 rimwezve sangano rinomirira varayiridzi rezimbabwe teachers association zimta raudza nhengo dzaro kuti kubva nhasi vanenge vachishanda mazuva matatu pasvondo kusvika vanzwa kubva kusangano iri vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wezimta vagoodwill taderera vanoyambira hurumende kuti sangano ravo richatarisisa zvinoitika mumazuva ari kuuya vachiti sangano iri rinogona kuramwa mabasa kusvikira zvichemo zvavo zvagadziriswa mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti bazi ravo rinoda kuona zvichaitika risati rataura pamusoro penyaya iyi vataderera vazivisa kuti varayiridzi vachashanda mazuva anoti muvhuro chipiri nechitatu chete
pari zvino hatisati tachinja pozisheni iyoyo nhasi chipiri tiri kuti isusu varayiridzi vedu vachange vachienda kubasa pozisheni iyoyo tiri kuitarisira kuti kana ichachinja tichaichinja nenational executive meeting yatiri kutarisira anytime asi kuishandura kwayo ikoko haisi nyaya yekuti tichaichinja tichiti taakudzokera kubasa inyaya yekuti tinogona kutoichinja tichitonyudza magiya tichiti isusu patanga tichimboti mazuva matatu tinogona kutoadzora kana kutoaita maviri kana rimwe chete kana kutorega zvachose kana tawana direction from national executive pari zvino tiri kuti nhasi tinongoenda kubasa semazuva ese mamembers ezimta anoenda kubasa achizomirira kungoteerera kuti vanzwe kuti musangano wavo uri kuti kudii pari zvino hausati wachinja zvawakanyora musecular yatakavatumira isusu tiri kutoti kubva svondo rinoiri kutanga chipiri icho chinhasi Ndo pati kutoita mazuva matatu. Tochizopinda zvesondo rinouya, toramba zvetichiita mazuva matatu. Ndokunge tisati tagara pasi tikataura zvatinenge tichida kuti mamembers edu aite. Nekuti iri danho takariita, tabvunzurudza mativi mana ose maprovinces edu esari 10 ne leadership yedu yenational executive. Ndokutora danho iri. Asi zvakaoneka sekuti tinofanira kuti timbogara pasi takaisa musoro pamwe chete tiri vanhu kuti tinyatsoongorora nyaya yedu nekuti mamembers edu achirungochema kuti aiwa iwayo mazuva matatu amakatoisa akatowandisa isusu tanzwa nenzara isu sezvamunoziva isu tiri memba yeApex. Asi tiri memba yeApex kudaro tiri sangano rakazvimirira rekuti rinogona kusungisa kana kusungiswa. Saka isusu takamirira mamembers edu kunyangwe tiri mukati mesangano reApex. Asi isusu zvatiri kutaura izvi zvakanyanya kunangana nemamembers edu eZimbabwe Teachers Association.
Avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nengo yeMDC Alliance National Executive Council vamakomborero aruzivishe nasi vachamira mberi kwedare rezimhosva kuti vapiwe mutongo wavo zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekukurudzira mhirizhonga uye kuramba kuteerera zvaitaurwa nemapurisa. Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vaudza Studio 7 kuti mhosva inonzi yakaparwa navaaruzivishe imhosva iri kupomera vechidiki vose munyika. Vachiti vechidiki vemapato akasiyana-siyana vanoziva ramangwana ravanoda kuona munyika. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vakaudza Studio 7 kuti zvinopisa tsitsi kuti vaaruzivishe vari kushandiswa nevanhu vekunze kwenyika. Izvo zviri kurambiwa navadzokora.
Inyaya iri kushatirisa zvikuru nekuti ndinoziva kuti makomborero haana mhosva yakapara. Makomborero haasi munhu anganzi imhondi kana kuti akapara mhosva. Makomborero aingotaura nyaya yekuti kuwanikwe ugaro hwakanaka muZimbabwe naiyewo nevana vadiki vese vechidiki vawane ugaro hwakanaka. Nhasi ndiye akutongwa, haana mhosva yakapara. Saka ini ndiri kuona kuti kutongwa kuri kuitwa makomborero aruzivishe hakusi kutongwa kwake iye, kutongwa kwevechidiki vose, kutongwa kwevana veZimbabwe, hakusi kutongwa kwemwana weMDC, kutongwa kwemwana mudiki wese ari muZimbabwe. Saka zviri kuitika izvi zviri kundirwadza uye zvinofanira kuhwadza vanhu vose vari muZimbabwe.
MDC Alliance sebato pane zvariri kuita here pamusoro penyaya yokuramba vatsigiri vayo vachisungwa kudai?
Hapana chimwe chatingakwanise kuita pane kuratidzira zvatinoramba tichiita zvamuri kuona vana vechidiki vachiita pese pese pavanenge vawana mukana. Kuratidzira kwacho kunosungisa, kunourayisa, kunopondesa muZimbabwe. Saka tiri parumana mwana nzombe muZimbabwe. Saka isu tinongoramba tichiudza venyika dzatakabatana nadzo, venyika dziri kure kuno kwatinogara, tinoramba tichingoudza nyika dzose kuti dzizive kuti kuitika muZimbabwe.
Imi nebato reMDC Alliance munoti kuvatsigiri venyu vechidiki avo vanoita basa rakawanda vachipesera vasungwa, munovaudza mashoko okuti chii?
Tinongoti ndo zvinoita hondo yacho, tinoramba takashinga. Naivo munovanzwa pavese pavanenge vachitaura kuti zvese zviri kuitika izvi hazviite kuti zvivaregedze kuramba vachiita zvavari kuita, kuratidzira kana kuudza Munangagwa kuti zvaari kuita zvakashata. Munovanzwa vose vechidiki vari kutobuda anatakudzwa Ngadziore, anaani, ana Johana Mamombe vanobuda mujeri imomo vachitaura kuti hatisi kuzorega. Uyewo zvakare vari kufunga kuti vari kutyisidzira vana veZimbabwe. Pamwepo vari kutyisidzira vanhu vari kune dzimwe nyika vanofanira kunge vachiuya kuzoita mabhizinesi muZimbabwe.
Avo vange vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda zvokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukombatanonoka wandi paamerica pa tinoda kuti timboonawo kuti nei mumboitawo hurukuro nehurumende iri panhinga ana ed vana chiwenga kuti vane upenyu here wevanhu kana kuti vakangogarirawo mupari yamende kuita kuzhawo kwavo kusina nhingi mukati nokuti vari kutichorera kodzero dzedu isusu kuzi hatina chotinoona chavanotiitira asi kutingoti abhiyusa chiri. Ndinotenda nemashoko iwawo.
Pamusoro epastudio 7 ininiwo ndechikumbiro nemashoko mashomanene andoda kuti nditaurewo. Inini kuvanhu vezimbabwe ndinoti nyika yedu saka tabvuma here kuti ramangwana revana vedu riparare saizvozvo? Tatadza here kusapota maticha kuti apihwe mari yavari kuda? Saka ramangwana redu richahozo vachii? Futi tiri mapenzi chaiwo. Kuregedza ramangwana revana richiparara mabasa hapana. Ando chete mashoko andanichiti nditaura.
Kwazoi kwazoi vashamarai vestudio 7, zita rangu ndinoitwa Baba Tawa, ndiri pano paJoburg. Nhasi ndinoda kutendai nenhau dzamunotipa kunyange nguva ino yedenda yakadai inoshingairira kutizivisa zvinenge zvichiitika kunyika yedu yeZimbabwe. Nhasi ndinoda kutaura pamusoro penyaya yemasangano anomirira zvizahwa zveZimbabwe zviri mudhayasipora. Aiwa, ndinoda kuti makurudzira kuti dai akwanisa kutaurawo nehurumende kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakwanise kuwaniswawo raiti yekuti vavhote vari kunyika dzavari sezvinongoitwa dzimwe nyika. Dai masangano awa ashandisa nguva ino kuisa presha kuhurumende kuti kwanise kutiita kuti izvi zviitike semuitikiro unongoitawo dzimwe nyika. Ndatenda zvangu.
Ini ndaida kuonesa hurumende Zimbabwe nenyaya yavo yekungopwanya vachipwanya dzimba dzevanhu. Hazvina zvezvinobetsera nokuti mumaguta machona vanhu ivavo vacharamba varimo vachistrecha maresources anenge ari avari kusupply akafanana nemvura svina zvese vana vachingozvishandisa. Saka solution chaiyo chaiyo yavanofanira kuita ndeyekuti vanofanira kuti vaformalize nzvimbo idzedzo vodzipa maservices anofanana nemvura, magetsi nemaroads. Vanhu ava vakwanise kutanga kubhadhara rent, ichabetsera kuti vakwanise kuchenesa mvura nokuti kana vakapwanya dzimba vanhu vava vacharamba vachida mvura. Vanhu vava vacharamba vachiite svina yekuti ino ichifanira kuti indoraswa kumadhambini. Saka solution kuti vanofanira kuformalize, vaformalize then vanhu ava vanokwanisa kuti vabhadhare maservices avanenge vachiwana kubva kuhurumende, hurumende inretain ichiwanawo mari yekuti ikwanise kuprovida maservices iwavo.
Hallo, pastudio 7. Makadii zvenyu, makadii mese zvenyu. Isu kuno kuvamwe tiri kufara. Yaa, ndinayo zvangu nyingi yekuti kune avo vari kutsigira havo zvematongerwo enyika vachichema zvakanyanyisa maererano nezviri kuitika muZimbabwe. Dai muri vamwe ka matosiyana zvenyu nenyaya yekuti dai tasimudzirwa nanhingi nanhingi nanhingi, Zimbabwe yagara yakanaka inongoda pfungwa dzenyu chete. Ukangoziva chete kuti zvinhu zvinofanira zvimire zvakadai zvitorei. Uye pavanhu vese vari muZimbabwe nevanotungamirira vacho nevanotungamirirwa vacho hapana kana hwana ari home, vanhu vese vatori raiti. Saka ndiri kukurudzira zvangu hama neshamwari vasati vaziva kuti chii chiri kuitika muZimbabwe. Zvinoda pfungwa dzenyu kuti mukwanise kugadzirisa zvinhu zvinonetsa muZimbabwe, kwete pfungwa dzeumwe.
Idzi idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru naHPM. Muchirongwa chanhasi, tiri kukurukura nevechidiki nezvezvirongwa zvavainazvo, zviri kubatsira vanhu nekuvapa ruzivo nezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19, pamwe nechirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere ichi. Muri yeZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi naHPM manheru ano. Muineni Mike.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi izuva rechinomwe mupurisa anopomirwa mhosva yekukonzera kufa kwava George Floyd Derek Chauvin achimiswa mberi kwedare redzimhosva. George Floyd akafa muna Chivavhu gore rapera mushure mokutsimbirirwa pauro naDerek Chauvin kwemaminitsi anopfuura mapfumbamwe. Nezuro dare muguta reMinneapolis mudunhu reMinnesota rakanzwa kubva kumukuru wemapurisa eguta reMinneapolis vaMedaira Arredondo, avo vakaudza dare kuti zvakaitwa naChauvin hazvisi zvimwe zvinodzidziswa mapurisa. VaArredondo vakaudza dare kuti Chauvin haana kutevedzera mitemo paakasunga Floyd, vachiti akatadza kutevedzera mitemo yemasimba anogona kushandiswa pamunhu. Vakati zvekare Chauvin haana kuita zvose zvaaifanira kuita mukutsvakira Floyd rubatsiro kubva kuna vana chiremba. VaArredondo vakati Chauvin aifanirwa kurega kushandisa zvechisimba apo Floyd akange asisarwisani naye. Nasi zuva rechinomwe dare richaenderera mberi richinzwa kubva kune vamwe vafakazi. nekambukavo achisi tose sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti kubva nhasi nhengo dzavo dzichashanda mazuva matatu pasvondo nhasi dare redzimhosva richapa vamakomborero haruzivishe mutongo wavo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.